Vapoteri ava vakatiza mirijonga nemvonga mupopoto munyika nechinangwa chekuda kuvamba upenyu hutsva pamuzinda wevapoteri weDukwi Refugee Camp iyo iri kuChamembe kwakadziva kubvazuva kweBotswana. Asi kunze kwerunyararo nekugamuchirwa nenyika yeBotswana, vapoteri vakatiza munyika nedzimwe dzakaita seDemocratic Republic of Congo, Somalia, Rwanda nedzimwe vanoti vari kudya nhoko dzezvironda. Mwedzi wega wega vapoteri ava vanopiwa zvekudya zvemaringa kwana madhora makumi maviri kuAmerica, izvo zvinonzi neruzhinji rwavapoteri hazvivakwanire. Ruzhinji rwavapoteri vanobva kuZimbabwe rwakatiza munyika mugore ra2008 mushure mekushungurudzwa zvakaipisisa nevaifungidzirwa kuti vatsigirwe bato reZANU-PF vachishanda nemauto apo vaRobert Mugabe vaive mutungamiri wenyika. Mirijonga yakawedzera munyika panguva iyi sezvo painge poitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika sezvo pasina inge akunda zvine mutsindo pakati pavaMugabe nemuchakabvu Morgan Tsvangirai weMDC. Asi vapoteri vakawanda vataura neStudio 7 vanoti nyika yeBotswana iri kukundikana kuchengetedza kodzero dzevapoteri. Sachigaro wekomiti inoona nezvekuchengetedzwa kukodzero dzevapoteri pakamba yeDukwi vaBeki Mpilo Weza vaudza Studio 7 kuti vapoteri vari parumana nzombe sezvo vachigara vakavharirwa mukamba semombe dziri mumapadhoki.
Tange takatarisira kusununguka paupenyu nepamabasa. Tatarisira kuti tisambosunguridzwe zvataitwa kuZimbabwe. Hatisi kuvhumirwa kubuda. Tirikutoregreta kuti taiziva kuti Botswana dai yaita zvaita. Dai tisinamboona kuBotswana.
VaNigeria ndabeni ava nemakore makumi matatu nemashanu vanoti vakatambisa makore makumi nemashanu vagere pakamba yeDukwi vachifunga kuti zvinhu zvichanaka.
Kana uri waita refugee une nguva dzekuaccepta, unoona situation which is actually better than kutiza kwawaita uko, because chikuru palife yemunhu ka is life, unoona kurarama in the sense ndochinhu chihombehombe. Nafunge at least une upenyu hwunenge uchiraramawo zviri safe.
Kunyange hazvo kumba kure kumba munguva yemarwadzo nemafaro, mumwe wevapoteri vaSimon Veremu vaudza Studio 7 kuti kudzokera kumusha kunotyisa nokuti vanhu vaivapfuisa ndivo vachiri panyanga.
Status quo iyo ndiyachangoramba tinayo svika mibvira zanani kumusha, because womizwo nosaradzorwa mumusha sinoenda kumusha sinogara kumusha. Izvo looking at a future tikumusha, but environment has never been that tinogara kumusha ikoko, so conducive.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chakaita manza chikawana mukana wekuti chiite zvidzidzo zvokugadzira magetsi paJuan and Technical College vamaidei Musonza vanoti vanopa kutenda nyika yeBotswana. Nyanzvi mune zvemutemo nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira vaSimon Jababu vanoti namo ivapoteri vanobva kuZimbabwe ndemwana atsva kudumbu mai watsva kumusana.
Sezvo wari muno tingakwanise kuti wango uchiita ndicho chekuti wangoramba wakashingirira wakadaro, nekuti chinoitikawo ndechekuti kuZimbabwe uko kutarisira utano hwacho huripo neutano huri muno muBotswana unotosvikira kutoti watu iwo vatori pari nani, saka ngavangorambawo wakashingirirawo wakadaro.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees riri kukurudzira vapoteri ava kuti vadzokere kumusha. Mumwedzi wakurume gore rino hurumende yavaEmmerson Mnangagwa yakaumbisa kuti ichashanda nehurumende yavaMokgweetsi Masisi weBotswana mukugadzira nhaurwa dzevapoteri. Asi vapoteri vakawanda vanoti kuZimbabwe kwakaberekera ngwe uye kuda kudzokera kuzvikanda mukanwa mamupere. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.